Takwanisa 20 days kubva musi watakara mwamba basa musi wa 14 October asi hurumende aina chairi kunyatsoita chinoratidza kuti varida kugadzirisa zvichemo zvedu chavari kutoita chizhinji kutoshungurudza maticha akaramwa maba ari kusiri kuenda kumabasa nenyaya yekushayiwa mari nenyaya yekutambura vazhinji vari kutofonerwa vachinzi vanyore magwaro ekutsanangura kuti kwavanga variti vasiri pabasa vamwe vari kutosizirwa masalari vamwe vari kusangana nekushungurudzwa kwakasiyana-siyana kumidlands takaona vakanyora zelisti revanhu vanove mamembers eatuzi vese vari kunzi vanoda kunzi vamiswe mabasa nenyaya yekuti vari kuti hurumende tiwedzerewo mari saka hatiri kuona kuti hurumende idu haina hanya newofe yedu uyezve haina hanya nepublic service haina hanya nekuti vanhu vadzidza here vanhu varapwa here haina hanya nekuti vanhu vadya here vari vashandi vavo saka isu tiri kuti tichazenge tichibatsirana zvedu nevana vedu asi tisiri muzvikoro muzvinoranwa nehurumende tichange tichingozobatsirana nevana vezvikoro tiri kunze kwezvikoro zvinove zvikoro zvehurumende
imimi sevarayiridzi sevabereki hazvisi kukunetsa here kuti vana vechikoro vaenda nguva yakareba kudai vasingaende muzvikoro
isu kuraga mabasa kwatiri kuita kuratidzawo kuti hurumende pamwe ingatinzwewo tikwanise kurarama asi tiri kushanda nevanhu vane mwoyo yakaomarara sedombo vasina basa neofe yedu zviri kuratidza kuti upenyu hwevanhu vese the general public hwaaparumhananzombe kana huchinge hwachitungamirirwa nevanhu vasina rudo navo
pane zvamakaronga here pamusoro pezvichaitika temu rinouya sezvo zvikoro zvava padyo nekuvharwa kwegore rino
tiri kutonyanyoronga kuti zvikoro pazvinovhurwa temu rinouya tinenge tapedza kurwisana nehurumende yatipa mari inokwana kuti tidzokere kumabasa tichishanda vana vedu vasaramba vachirasikirwa nenguva saka kuvharwa kwezvikoro kuri kutatotipa nguva yekuti tichinyanyopa puresha hurumende kuti da tikiwane kugadzirisana nyaya dzedu puresha iyi ichauya nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira mastreet protest nezvimwe
pane hurukuro dziri kuitwa here muchinyararire uye kumira kwenyu kutarisana kwenyu neapex council kwati kwachinja here takatarisa kutambudzika kwamuri kuita mese
tiri kunzwa veapex council vari kuti musi wechitatu vanenge vachiratidzira kusatambira mariko yakakwana kuri kuitwa nevashandi rinove zuva ratichajoina nekuti mukatarisira isu tinoseramidzwa kuprotesta asi apex council kana ichibvumidzwa zvinoreva kuti ndo mukana watichangotorawo sevashandi kuti tibatane pamwe chete tipinde mumastreets tichiratidza kunyunyuta kwedu saka musi wechitatu iwo uri kuteera tichangokurudzira mamembers edu nevarayiridzi vese nevamwe vashandi vose vari kunyunyuta nenyaya yemihoro yavo kuti tipinde mudemonstration iro rega rinenge rabvumidzwa nemapurisa nekuti tinoziva apex council sezvo ichiwirirana nehurumende ichapiwa mukana wekuratidzira watofanira kunge tichitambira nemaoko maviri
saka zvinogona kuti nyangwe temu inouya munogona kusaenda kumabasa zvekare here
tinovimba kuti pachatanga temu inouya tinenge taakutambira mari inokwana kuti tiende kumabasa asi hurumende ikaramba isina hanya zvinoreva kuti tichatadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti tisina zvifambiso tinenge tisina chekutya tinenge tisingakwanisi kuzvirapisa tinenge tichitorarama upenyu hunosiririsa kwazvo zvekuti hatitokotseri kunge tichimira kumberi kwevana tichiri nechishuviro chakasimba chekuti panosvikawo temu rinouya nyaya dzedu dzinenge dzagadziriswa kuitira kuti vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza.